manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tishipete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le istudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 10/2017 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini wenyu jonga kandemiri ndiri muwashington dc ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi
Investi hainei nekubatsiridza vadzidzi vemuzimbabwe kana kuti dzidzo yedu muno muzimbabwe nokuti mainvesti agara anitoriko agara hatorina mari hurumende kuti tiyabudisa 1 billion yekuti muinvesti ivakwe hazvina ipundudzo hazvina njere
Vanopikisa voshora hurumende nekuda kuvaka imwe university kumazowe inonzi Robert Mugabe University nemari inosvika bhiriyoni imwe chete yemadhora nyika ichitatarika kugadzirisa upfumi. Mubatanidzwa wemapata anopikisa weMDC Alliance waita musangano wavo wekutanga muHarare nhasi vamogenitsvangirai vari sachigaro. Makanzura nevagari voita musangano mukuru wekuzeya nyaya yemvura muHarare. Tichakupai zvabuda pamitambo yenhabvu yecastle laga premier soccer league yatambwa nhasi iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc vatungamiri wemapato manomwe ari mumubatanidzwa wemapato anopikisa weMDC Alliance vaita musangano wavo wekutanga muHarare nhasi mutungamiri weMDC vamogenitsvangirai vari sachigaro mapato manomwe anoti MDCT, MDC, PDP, Zanu Ndonga, Zimbabwe People First, Transform Zimbabwe neMultiracial Democratic Party akasaina chibvumirano chekuumba mubatanidzwa uchakwikwidzana nebato riri kutonga reZANU PF Vatsvangirai ndo vakasarudzwa nemubatanidzwa uyu kuti vamirire mubatanidzwa vachikwikwidzana nemutungamiri weZANU PF vaRobert Mugabe musarudzo. Mutauriri weMDC Alliance uye vachitungamira bato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vanoti musangano wavo wekutanga uyu wanga uri wekutanga kuronga hwaro hwekutevera kugadziriro yavo yesarudzo dzegore rinouya. Vangaruvhume vanoti vawiriranawo kuti vaenderere mberi nekuparura mubatanidzwa uyu mumatunhu ose emunyika vachitanga nekuulawayo musi wa26 mwedzi uno ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi
takurukura nezvemaadministrative issues ekuti tofambisa sei musangano wedu kana kuti alliance yedu tikakurukura nezveurongwa hwekuti tofamba sei kubva petaita lonji yedu yekutanga yetaita muHarare semuenzaniso tawirirana kuti next launch yedu tiri kuenda kumaprovinces saka next launch tichange tiri kubulawayo musi wa26 August ndo kwatinonga tiri tichilonja alliance yedu MDC alliance kubulawayo
vatungamiri vemapato vangani vakwanisa kupinda mumusangano uyu tichinzwawo kuti mamwe mapato anga asati azvipira kuve nhengo dzeMDC alliance
vese vari mualliance tiri vanomwe kana kuti tiri 7 tanga tiriko 7 takwanisa kunge tiri pamusangano uyu
pane nyayawo dzanga dzichimbonetsa dzekuwandudzwa kana kuti kubatanidzwa kwemitemo ine chekuita nesarudzo kana yamungati electoral reform matauro here nezvenyaya iyi nokuti ndo imwe yainetsa musati mava pamubatanidzwa
hongu iyoyo iri kupfuurire mberi tiri kutaura nezvazvo ende uye tiri kuronga kuti tipfuurire mberi kurwire maelectoral reform imwe yenyaya huru dzatinocherechedza kuti semubatanidzwa tida kuti tirambe tichiita nezvayo kana tichishanda saka iyoyo hongu iri kupfuurire mberi ichitaurwa pamusoro pemaadministrative issues mamwe atiri kuita ekurani alliance
ko nyaya yevanhu vachakwikwidza musarudzo maaibata sei tichiona kuti ndo imwe yanga ichinzi ichiri kunetsa kuti mubatanidzwa wenyu unge wabudirira
mubatanidzwa wedu uri kubudirira pakuti tiri kuwirirana tese pane zvinofane kuinzwa. Saka tiri kutopfuure mberi iko kutosongana kwatiri kuita uku kuratidza kuti tiri kuwirirana, tiri kunzwanana nemafambiro etinofane kuita. Saka izvozvo ndo zvatiri kuronga, ndo zvatiri kugadzirisa. Pane zviri kupedziswa semubatanidzwa mukuru ne one or two things zvatiri kuita finish off. Saka izvozvo ndo zviri kungogadziriswa, asi hapana kana dambudziko zvachose mumafambiro atiri kuita.
Vanga vari mutauriri wemubatanidzwa weMDC Alliance uye vachitungamira bato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vari parunhare muHarare neStudio 7. Kambani yekuSouth Africa yeTransnet inonzi yakwanisa kukunda mamwe makambani kuti iwane basa rekuvandudza mashandiro eNational Railways of Zimbabwe kana kuti NRZ nemari inosvika mamiriyoni mazana mana emadhora. Sachigaro vebhodhire NRZ Valerie Mavima vati kambani iyi ichashanda neDiaspora Infrastructure Development Group ina zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Transnet inofanira kubatsira NRZ kutenga zvitima uye michina yechizvino zvino. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka Wande weStudio 7 abata vamavhima.
Havasi kutenga maassets NRZ. Havasi kutenga any infrastructure, not permanent way or railway line or whatever, NRZ. Vari kuuya kuisa mari kuimprova maoperations under a joint venture agreement batanidzwa wemakampani maviri anenge achibatana kuti basa rive rinosungukira. Mari yavanoisa imari yekuti titenge zvimusoro zvechitima zvinyuwani, titenge mawagons, tigadzirise njanji yedu painenge yakafa.
Kwa zvakakonzera kukanganisika kwezvinhu pakutanga zvakabviswa here?
Aiwa zvee, ndozvatiri kugadzirisa kazvo nezvozvo. Tiri kuti isusu tiri tega tiri kuda rubetsero kuna avo vane appetite yebusiness yekupinda muZimbabwe kuti vatibatsire tinoshanda tese.
Saka chirongwa ichi chakatotangidza here kana kuti hamusati machiparura?
Aiwa zvee, isusu tinotedzera mutemo weZimbabwe wokuti kana tichinge tichitsvaga rubetsero kana kuti mapartners ane magnitude kana ukuru hwakadaro hwemari yakawanda kudaro, tinofanirwa kutevedzera mutemo wenyika wokuti tinoenda neinonzi tenda yatinopublisha, takaipublisha in all continents of this world. KuAmerica takapublisha, kuBritain, kuEurope takapublisha, kuSouth Africa, kuAsia kwose takapublisha tichiti tine opportunity iyi. Kune vanonzwa, kune vanofunga kuti vangakwanisa kuti vangauya vatizoshanda tese, isai maproposals edu enyu nemusi wakati.
Sachigaro webhodhi reNational Railways of Zimbabwe Valerie Mavima vari parunhare naTanonoka Wande weStudio 7. Apo hurumende iri kunetsekana nemari yekubhadhara vashandi vayo pamwe nekuita mamwe mabasa, dare remakurukota rakaita chisungo chekupa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe bhiriyoni remadhora inove mari yekubatsira vaviri ava kuvaka chikoro chemhando yepamusorosoro cheRobert Mugabe University kumazowe mudunhu remashonaland central. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rezvidzidzo yapamusoro Professor Jonathan Moyo vakati urongwa hwekuvaka Robert Gabriel Mugabe University hwange hwagara huripo nechakare, asi mudzimai wava Mugabe amai Grace Mugabe ndivo ave kuvamhanyisa kuti chikoro ichi chichivakwa. Vakati chitevera basa guru rakaitwa navamugabe munyaya dzedzidzo, dare remakurukota rakaona zvakakodzera kuti hurumende ivabatsire kuvaka chikoro ichi, uye vachakurudzira zvimwe zvikoro zvepamusoro nemakambani kuti vabatsire mukuvakwa kweyunivhesiti iyi. University of Zimbabwe ndiyo ichabatsira kuvakwa kweRobert Mugabe University, iyo ichange ichiita zvescience, technology, engineering nemathematics kana kuti STEM uyewo zvidzidzo zvayo zvichatangira pachinhano chemasters degree. Patove nemakomiti masera akatoumbwa kutungamira mabasa ekuvakwa kwechikoro chepamusoro-soro ichi. Mutevedzeri wegurukota rezvedzidzo yepamusoro Dr. Godfrey Gandawa vanotsanangura kuti hurumende yaona zvakakosha sei kutsigira Robert Mugabe University.
Cabinet ya kwanisa iyo kuapprova kuti wane $800 million ichatanga kushandiswa kuvaka university iyi. Mari iyi yaiswa nehurumende segrant. Then cabinet ya approve zvakare $200 million pamusoro yatinoti endowment fund. Endowment fund iyi imari inoiswa kuti tatarisa kuti zvii zvinoda kuresearchwa kuti kutsvagurudzwa research.
Asi mutungamiri webato rinopikisa Democratic Party Dr. Uriah Zembe vashora dare makurukota nedanho rekutsigira kuvakwa kweyunivhesiti yavamugabe iyi vachiti hurumende inofanira kutsigira mayunivhesiti ayo kwete vamwe vanhu vari kukonzera kutambura kweveruzhinji munyika. Munyori mukuru musangano wevadzidzi vezvikoro zvepamusoro reZimbabwe National Students Union Makomborera Haruzivishe audzawo Studio 7 kuti kuvakwa kweyunivhesiti kumazowe navamugabe nemhuri yavo hakunei nekuti veruzhinji vawane dzidzo yepamusoro asi kuda kuvandudza bhizinisi ravo mudunhu iri. Vanotiwo kana chikoro chakavakwa naamai mugabe kumazowe chinonzi ndechenherera chinodhura kudarika zvikoro zvakawanda munyika.
Takutarisa isusu yunivhesiti hainei nekubatsiridza ivadzidzi dzidzo muno muZimbabwe kana kuti dzidzo yedu muno muZimbabwe nokuti mainvest agara ntoriko agara atori namari. Hurumende kuti siyabudisa 1 billion yekuti imweinvesti vakwe hazvina ipundudzo hazvina njere kana chitaisa kuti kumainvesti already vagara vanotori nezvikwereti zvinosvika 100 million zvinhu zvavari kuratidza kuti havasika nehanya yekuda kubhadhara.
Mutevedzeri wasachigaro wecrisis in Zimbabwe Coalition waGeorge Makoni vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa nemhuri yekwamugabe ndezvekuramba ichivandudza bhizinisi rayo kwete kubatsira veruzhinji.
Tinoona kuti mazoe vada kuiita nzvimbo yavo tichitarisa kuti kune purazi ravo riya Alpha and Omega totarisa futi kuti kune chikoro chemudzimai wacho. Saka ndirikuona sekuti inyaya yekuti vari kuzvipa masimba nembiri asi hazvina chinombofadza vanhu vazhinji uye kabhineti chavaitira izvozvo kutsvaga kumufadza nekuti ndozvinoita kuti varambe vari pazvigaro zvavainazvo.
Asi mumwe murayiridzi wepa Great Zimbabwe University vaJoel Mukusha varumbisa danho rekuvakwa kweyunivhesiti yeRobert Mugabe vachiti izvi zvingadai zvakaitwa kare. Vati nyika zhinji muAfrica dzine mayunivhesiti yakaita sei iri kuda kuvakwa. Vatiwo zvidzidzo zvichange zvichipiwa neyunivhesiti iyi zvakakosha kubudiriro yenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Masangano anomirira vagari mumadhorobha emunyika ashoropodza makanzuru makuru enyika achivapomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu panyaya yekushayikwa kwemvura yakachena.
Izvi zvabuda pamusangano waitwa muHarare nhasi vapindwa nevapazi vehurumende akasiyana-siyana makanzuru uye vagari vemumadhorobha. Sachigaro wecombined Harare Resident Association vasimba moyo vati sangano uyu wabetsera kuti vakwanise kuonesana nevemakanzuru panyaya yekugadzira dambudziko remvura.
Chatatakanyanya kunangana nacho inyaya yekupiwa kwatinoitwa mvura nehurumende dzemaguta. Nyaya dzanyanya kubuda apa inyaya dzekuti mvura haisi kuwanikwa ndochekutanga. Chechipiri, mvura iri kuwanikwa iri mvura iya yatinoti isina kukodzera kuti inge ishandiswa nevanhu.
Vaanoziva muguti mutungamiri wemasingo United Residents and Taxpayers Alliance kana kuti MURA vati mudhorobha ravo kodzero dzevanhu dziri kumbunyikidzwa nekanzuru iri kuvharira vanhu mvura.
Vari kuvharira vanhu mvura nenyaya yezvikwereti zvemari shoma shoma zvinova zviri kukonzeresa kuti pave netsaona yekuti pangangoita zvigwere zvakawanda nenyaya yekuti vari kumbunikiridzira vanhu vachivavharira mvura.
Asi anotungamirira bazi remvura mukanzuru yeHarare injinia wotaya chisango vati kanzuri yawo inochenesa mvura achisisa pachipimo chinodiwa nepazi United Nations nezveutano reWorld Health Organization.
Quality yemvura yedu iri kuimprova iko zvine zvitotaura kuti 96% yemasamples atiri kutesta ari kupasa. Anenge asina kupasa anenge aita maproblems. Tinozochera kuti tisa chlorine mumalines edu kuti tive nechokwadi chekuti hapana utachiwana unowanikwa mumvura inonwiwa nevanhu. Ipapo tinopa vanhu assurance yekuti mvura ngavanwe yakachena.
Meya waguta reMasvingo vaHubert Fidze vaudza musangano uyu kuti nyaya yekushayika kwemari munyika nemamiriro eupfumi hwenyika zviri kukanganisa makanzuri kuti ape vagari mvura yakakwana.
Dambudziko guru ndirikunyatsoona idambudziko remari. Nekuti nyaya yandirikuona iri kundeyekuti vanhu vakaramba vachipinda mukati memaguta. Apa supply chain yemvura isingawedzeri mukati memaguta.
Vemasangano anomirira vagari vatenderana kushanda pamwe chete nevanotungamirira maguta kuti vabude nemazano ekupedza dambudziko remvura, vachikurudzira kuti vagari vabhadhare mvura uye makanzuro ashandise mari zvakanaka. Nyaya yekushayikwa kwemvura yakachena ndiyo inopa kuti nyika itarisane nematambudziko akaita sekorera uye typhoid yakamirira Studio 7 muHarare, zvini Gandri Maramba.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sachigaro wekomisheni inotungamira sarudzo muKenya nasi ati michina yavo yesarudzo yakavhiringidzwa svondo rimwe chete. Sarudzo dzemutungamiri wenyika dzisati dzaitwa asi hazvina zvazvakakanganisa. VaWafula Chebukati vaudza vatori venhau muguta guru reKenya reNairobi kuti pakave nekuzama kuda kukanganisa michina yesarudzo asi hazvina kubudirira. Hurumende yeTurkey yati vatori venhau pamwe nenyanzvi munyaya dzenhau vanosvika 35 vasungwe sezvo vari kufungidzirwa kuti vane kudyidzana nemukuru wechitendero chechimoslem ari kupomerwa mhosva yekuronga kubviswa kwehurumende pachigaro kwakaitika gore rapera asi kwakakundikana. Vechidiki vanorarama neutachiwana weHIV AIDS vatambira nemufaro mari yerubatsiro yapiwa kusangano rakazvimirira reAfrica ID zvandiri nesangano rebazi rehurumende reAmerica reUnited States Agents for International Development. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Africa AID yapiwa mamiriyoni $20 million kuti ishandise muzvirongwa zvevechidiki munyaya dzeHIV and AIDS. Mumwe wevechidiki ari kurarama neutachiona weHIV and AIDS achishanda neAfrica AID tanyaradzwa zvino ati mari yavawana iyi ichavabatsira kupa dzidziso kune vechidiki munyaya dzechirwere ichi.
Mari yatapiwa $20 million tikutarisira kuti ichatibetsera mumaprograms edu atagara achiita seAfrica AID zvandiri uye kuti tiwedzere treatment care and support kumaya young people and adolescents living with HIV as an adolescent who's living with HIV as well. Akutukwase kuwana myself sakadase akawanda uye kuti ichatibetsera zvakare during our support groups and management activities that ida kuita se vanorurama neutachiona kuburikidza neAfrica AID zvandiri program.
Mumwe anoona nezvekufambiswa kwemabasa muAfrica AID amai Martha Maodzeke vaudza Studio 7 kuti vane chivimbo chekuti mari yavapiwa ichavabatsira kuvandudza upenyu hwevechidiki munyaya dzeHIV and AIDS.
$20 million atapuwa iyi seAfrica AID zvandiri ichatibetsera kuti tikwanise kusvika kune vana vakawanda muno muZimbabwe 22 districts tichibatsira kuti vana vazive pavamire vaongororwe nekukurumidza vapinde pamushonga sezvataurwa naminista kuti vana vakakunzwa kupinda pamushonga une kwaliti yakanaka vanorarama zvakanaka.
Vanomirira sangano reUnited States Agency for International Development kana kuti USAID muZimbabwe amai Stephen Frank vati vanofadzwa nebasa reAfrica AID iro riri kupatarisiro kune vechidiki munyaya dzeHIV and AIDS.
It's exciting for me because we are recognizing the hard work with our partner, Africaid, who provides much of the needed support.
Ndine mufaro mukuru nekuti tiri kucherechedza basa guru riri kuitwa neAfricaid, avo vari kubatsira vechidiki nemhuri dzavo vanorarama neutachiona weHIV and AIDS nevane matambudziko nekuda kwechirwere ichi.
Mari yekubetsera vechidiki inouya panguva iyo gwaro reongororo rakabudiswa neUnited Nations Program on HIV and AIDS riri kuburisa pachena kuti kunyange hazvo ndufu dzine chekuita neHIV and AIDS dziri kuderera kubva mugore ra2005. Vechidiki vari pakati pemakore 15 nemakore 24 vari kusaririra munyaya dzekuongororwa ropa nekuwana mishonga yeHIV and AIDS. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Apo nyika yatarisana nesarudzo dza2018 vemapata ari kukwikwidzana vatanga kukandirana makobvu nematete panyaya yekuti ndiani anokwanisa kuita kuti nyika yeZimbabwe ive nemaguta idzokere pamakore akare ekuti vanhu vakawanda vaisanonga svosve nemuromo. VeZANU PF vanoti vane nhoroondo yekuendesa upfumi kuvatema, asi veMDC vanoti pavakapinda muhurumende yemubatanidzwa zvinhu zvakatanga kufamba zvakanaka, asi zvakazoita manyama amire nerongo pavakangobuda muhurumende yacho. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri weMDC Tivaobet Gutu uye vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vagadzira chirumhanzu.
Tinotanga ZANU PF yakafomwa navanhu vomuZimbabwe, ikarwirwa navanhu vomuZimbabwe. Of course tichibatsirwawo nedzimwe nyika dzakatikomberedza nedzimwewo dziri kure dzaitipawo mabases idzo futi dzacho nezvimwe zvakadero. Saka maZimbabweans vakawanda vanogara kumaruzevha vanoziva nhamo yavakavona. Ndokubva ipapo ndokuzoona kushanduka kuupenyu hwavo. Ndikapa muenzaniso wakaita sezvikoro, kwakazotanga kuva namasecondary school aizi maday secondary schools zvanga zvisiko. Ndokuzova nemutemo unoti every 5 kilometers panofanira kuva nechipatara. Izvozvo zvikaitika, iye zvino tunofanira kurangara zvekuti yanga iri shungu dzokuti ivhu redu ngaridzoke. Iye zvino muAfrica yose hakuna munhu anopukana nazvo zvokuti iZimbabwe chete yava nevhu rayo savanhu vatema. Ndokubvapo ndokuzorima. Iye zvino chemberi dzedu dzakuziva kuti kune chinhu chinonzi auction floor, vachirima vachibva kumusha vachioita izvezvi kumamaketsi mumadhorobha, mari dzavakuwana foreign currency dzodzo vodzokera nadzo kumusha vachiita upenyu hwavo. Saka izvozvo chete chete ndo zvinoratidza kuti ganda dema richaramba richivhotera pato yaro. Zvatisiyanei neMDC.
Todzoka kwamuri vagutu, chii chinopa kuti vanhu vade kuvhotera yama kuti MDC Alliance muna 2018?
Zviri pachena kuti vanhu vanoda utongi hwejekerere, utongi hunenge huchiremekedza marights avo, husingambunyikidzi vanhu magariro avo, zviya zvokuti mukada kuita demonstration munosakidzirwa tie gasi, mapurisa erioti vanenge vane mabattle stick vachikukandirai matie gasi nemvura dziya dzinovava nezvimwe zvakadaro. Vanoda hurumende inoda vanhu, kwete inoda kutsvanirira vanhu. Hurumende ichazoona kuti iwo mabasa awanikwa, masekitari anga avharwa avhurwa, minda yavainayo vachiramba vainayo votowedzerwa kupuwa tingangotiwo maskills kuti vanatsokuva varimi vemhando yepamusorosoro vanorima zvokutozokwanisa kana kutengesa tingangotiwo for export, kwete iyaye subsistence yokungoti unorima zvataita kureserva uko. Kurima zvokungogutsaiwe dumbu rako nedumbu remhuri yako. Apa toda kuti ihurumende yeMDC inenge ichizokwanisa kuva ita empower kuvapa matitle deeds paminda yavakapiwa kuti vave neinonzi muchirungu security of tenure. Nokuti pari zvino vakapiwa minda ava vanenge vanhu vaya vanonzi vari pastandby, nokuti mangwana chaivo vanokwanisa vangokuti iwe hatichakudi pano, chitobva hauna marambiro ungaita, unotobva nokuti hauna security of tenure pamunda wako, nokuti munda iri kushinda iri kushandiswa se tool of patronage nehurumende yezano. Ifu tunoti kwete, kana wapuwa munda, munda ndewako zvarini narini, chero ukafa yatova nhaka ichasirwa mhuri yako, kwete kuti unoshandiswa se tool of political patronage. Toenda zvepanyaya dzehuori, MDC inenge iri government isingade zvehuori, tirikuona manje huori watekeshera kunyanya-nyanya kumusoro koko kwezano.
Vachirumanzu, hanzi nyaya yehuori Zanu PF haisi kuibata zvakanaka nekudaro vanhu havafaniri kunge vachivavhotera.
Huori huriko, huri kwese kwese, ndosaka muchiona kuchitungidza MDC chai chaiyo inotungamirwa naVamogen Tsvangirai. Saka dzinga makansela zakawanda kuchitungidza ikoko, ndiyo corruption yacho ikoko. Zimbabwe ndosaka muchiona kune commission yei yecorruption iri kusunga avo vanhu. Saka iyi inochigwere chatekeshera munyika yese, but izvezvi tofana kuziva kuti zvinokonzerwa nei. Zvakakonzerwa neMDC kuti tipiwe masanctions. Saka kana masanctions anga asipo dei vanhu vachizvishandira zvakanaka-naka.
Eva gutupindura itinzwe
zvirango zviri muno muZimbabwe, zvirango zvakatemerwa vana veZimbabwe nehurumende yezano, zvirango zvoudzanyiriri, zvirango zvehurumende isingadi kuteerera zvido zvavanhu.
Mutauriri weMDC Tiva Obet Gutu. Manzwa zvakare kubva kune vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vagadzira chirumanzu. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Iye zvino tombo kupai zvabuda mumitambo yeCastle Laga Premier Soccer League yatambwa nhasi. Highlanders 2, ZPC Kariba 0, Caps United 1, Cholocho 1. Muchirongwa cheLive Talk Women's Roundtable na 8 PM nhasi, tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai munyaya dzezvematongerwo enyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Moyo wangu noreketa, unoda kukupepeta. Love yako inofepeta, saka ndoda kukuchengeta. Every girl uniseketa, suwa rangu unochegeta. Nyangwe zviga nirengeta, ndiwe watono unipengeta. Wasa ndomba sane, mina lawe mele sandane. You make me feel like I'm done too. But I'll be your moon and your sun too. The one I give all of my heart to. A doctor or maybe a son too. Yeah.
Kambo, penge penge kubva kuna Titan. Atine urombo vateereri. Mutambo Highlanders ne ZPC Kariba wapera wakati. ZPC Kariba 2, Highlanders 0. Sezvongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mubatanidzwa wemapata anopikisa weMDC Alliance waita musangano wayo wekutanga muHarare nhasi, Vamogen Tsvangirai vari sachigaro. Vanopikisa hurumende voshora hurumende nekuda kuvaka imwe yunivhesiti kumaZoe inonzi Robert Mugabe University nemari inosvika bhiriyoni imwe chete. Makanzura nevagari voita musangano mukuru wekuziya nyaya yemvura muHarare. tabba tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndekusiya mina Chris Gande nantungamiri Nkomo.
Soko isikati